Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 14, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoudza vatsigiri vavo kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa munguva pfupi inotevera mukuratidzira kuhurumende iyo vanoti iri kukonewa kutungamira nyika. Vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende votarisirwa kusangana mangwana pamusangano unonzi wakakosha weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi nevashandi ukasaburitsa chimuko vachapinda mukurangwa mabasa. Chikwata chenyika chemutambo webhora remaoko chemaGems chinobudirira kupinda munharaunda yechipiri mumakundano eVitality Netball World Cup 2019 mushure mekurova Northern Ireland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende vari kutarisirwa kusangana mangwana pamusangano unonzi wakakosha zvikuru weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi nevashandi ukasaburitsa chimuko vachamira kuenda kumabasa sezvo vanenge vasina mari dzekufambisa. Sachigaro weApex Council Amai Cecilia Alexander vanoti vashandi vehurumende vari kuda kuti hurumende ipete kagumi mihoro yavaitambira gore rapera kuitira kuti vakwanise kurarama. Vashandi vehurumende svondo rapera vakaramba kutambira madhora makumi mapfumbamwe nemanomwe avakanga vawedzerwa nawo mihoro pamunhu mumwe chete nehurumende vachiti mari iyi yaive chiseko chaicho sezvo yaive shoma zvakanyanyisa. Ngatinzwei amai Alexander vachitsanangura.
Ichokwadi, mangwana tiri kusangana nehurumende natenotoko kwatinoti kuNGNC meeting kuti discuss zvemihoro yevashandi. Ndofunga kana muchiri kuyeuka last week takaita zvemeeting. Taita meeting iyoyo hurumende yakaya neoffer $97 pamushandi wehurumende wega wega, izvo zvatakaramba kutambira. Saka iye zvino patakapedza meeting iyoyo kusvika iye zvino government yanga chiri kuconsulta maprinciples ayo vachiti vanoda kuti vaimprove. Saka chakanyanya kukosha manje mangwana patinosangana ndechekuona kuti vaimprove kusvika papi. Nokuti kuri paumwe kuimprova kwekuti vanogona kuimprova but zvisingagadzirise dambudziko riripo. Saka tinongonzwa naivo mangwana, bhora riri munhandare yavo ivo ndo vanofanira kutipa feedback mangwana. Saka tinenge tichikudzai kuti kubva mangwana zvinenge zvinge zvichifamba sei uye kuti miting inenge yafamba sei.
Imiwo mune zvamuri kuenda makapakata here zvamuri kunoisa patafura tichinzwa kuti makaramba $97?
Hongu, nyaya iripo ndeyekuti vashandi vari kuti mari yedu tikatarisa muchaona kuti yakadzika value nenyaya yekuti vanhu vanga vachiindekisa kuus dollar. Saka pakabviswa us dollar vanhu vakaramba vachingoindekisa mapurisi iwayo nyange us dollar racho risipo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vashandi vari kuti kana tisina kupiwa mari inokwana isu hatingarambe tichitsvaga mari kuti taita mabhindauko edu tosustaina government. Hazvifanira kunge zvichidaro. Saka we are incapacitated to go to work. Nofa mukatarisa muchaona kuti madepartments mazhinji even maparastatals vakatonyorera kare kumaemployers avo kuti hatichakwanisi kuya kubasa. Saka ndinoona sekuti Apex Council pamahurukuro dzarakaita last week ndofunga pachazenge pachideclare incapacitation kana mari idzodzo dzauya tichidziona kuti hadzibatsire kana mushandi.
Vanga vari sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri webato rinopikisa MDC vaNelson Chamisa nasi vaudza vatsigiri vavo kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa munguva pfupi inotevera vachiti vave pedyo nekuridza huwi yekushevedza vakagadzirira kubatana navo mukuratidzira kuhurumende iyo yavati iri kukonewa kutungamira nyika. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nezvihuru zvevatsigiri vebato ravo munhandara yemucheke mudhorobha remasvingo, vachamisa vati vanhu vanofanira kuratidza kunyunyuta kwavo nekuoma kwakaita upenyu munyika kubudikidza nekupinda mumigwagwa murunyararo vachitedzera mutemo uri mbumbiro renyika.
Hama dzangu, manzwa programu yatiri kutaura yese inoda kuti iwe neni tive nebasa. Hatidi munhu anozoti kana tagadzira nyika yedu oni kwaiwo usipo. Ndanzwa zvamataura kuti muri red, asi tinoda kumeka shuwa kuti munhu wese ari red. Toita zvinhu zvedu ine peaceful mana, non-violent mana, constitutionally. Torakidza kuti munyika mekuZimbabwe hatidhererwi. Vakauya Mnangagwa akati ndinda hwina, tikanyarara. Akauya akati ndakuisa bond note ne US dollar 1:1, tikanyarara. The time is coming.
Vachamisa vapomera hurumende yavaEmmerson Mnangagwa mhosva yekuondonga upfumi hwenyika kubudikidza nehori vachiti munyika zvinhu zvose zvave kunetsa kuwana. Vati vanoshushikana zvikuru apo veruzhinji vanopedza nguva yakawanda vasina mvura nemagetsi asi vanotonga vachirarama upenyu hwepamusoro. Vati izvi zviri kukonzerwa nehori muhurumende iri kutonga nekudaro zvinofanira kupera.
Kisa mama kisa kukula ndakaonawo kuti mari yacho iri kunetsa kuwana handizve. Now, nyaya yanetsa munyika muno inyaya yecorruption. Corruption, corruption, corruption. Sei ndichiti corruption yanetsa, ndandichiverenga nhasi ndaona kuti kulupani kune by-election iri kuuya mai manji. Tsamba inonyorwa navamatema danda ichinyorwa kuna minisa wehealth. Tibatsirewo kuti utisire madrugs kulupani nekuti kune by-election inofanira kuhinwa. That level of corruption is serious. Minister uno reply on ndirikunza mishonga yako ko post ofana kuhwina. E abuse of political public office. Kureva kuti minister akadaro immediately. Chero isi yedu tiri dei legitimate but immediately. Anofanira kustep aside for investigation. Zaki yoenda kutono investigator munhu iyeye ne corruption vosunga munhu iyeye. Nomukoma wangu idi anenge achiti zero tolerance ku corruption. 1-0 here.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakapinda mumigwagwa vatadzanya hurumende kuti igopinda munhaurirano navo kuti nyika igadziriswe. Asi vati havatarisiri kuti nhaurirano idzi dzinozoisa hurumende yemubatanidzwa. Vashoropodza hurumende vachiti haina utongi hwejekerere uye iri kusimbirira kusunga vatungamiri vebato ravo reMDC kuti ityidzire vanhu kuitira kuti vasataure nezvekutambura kwavari kuita. Vashoropodza hurumende iyo yavati yavarambidza kuona mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Skull avo vari mutirongo yemasvingo remand prison.
Nyika inoyi yabatwa nemweya usina kunaka. Ndaenda paprison chokutanga ndamboenda ndikanzi aiwa ari kumuti murefu vachinyeba zvavo. Ndanaenda kumuti murefu zvikanzi aiwa asi kuno ari kumasvingo central. Ndodzoka kumasvingo central ndoona anga aripo ipapo ndikati aiwa zvematitle hazvina basa. Ndauya pano ndoda kuona client yangu, ndoda kuona kuti mukomana ari sei. Zvikanzi president kuti mupinda hazvichaiti. Ndikati sei? Zvikati apiwa instruction nevakuru.
Vachamisa vati kuti nyika iwane zvose zvainoda zvakaita semagetsi, mvura, mari nezvimwe zvinhu vanhu vanofanira kubatana kuti vabvise hurumende yeZANU-PF asi vachitevedzera mutemo wenyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu mumwe wevatevedzeri vavo vatendabiti vati nyika yeZimbabwe iri kutambudzwa nehurumende yapererwa nemazano.
Dambudziko racho chimbori chii? Hama dzinodikamwa, nzara yamunotaura imanifestation isymptom yebiga crisis yatiri kufesa muno muZimbabwe. And that crisis is a political crisis. Political crisis yabva panyaya yesarudzo dzakabiwa naEmmerson Dambudzo Mnangagwa musi wa 30 July 2018.
Mukuru wevechidiki vebato iri vaobestole vaudza vatsigiri vavo kuti vechidiki vanotsigira mutungamiri wavo pakuti vanhu vapinde mimigwagwa.
Tinozviziva kuti mayouth are the majority in this country. But when it comes to the respect of the young people, Emmerson Mnangagwa doesn't understand that. Chisa Bama Chisa! So this is the reason why we are standing here today, saying going forward, this country needs new leadership in the name of Advocate Dawson Chamisa. Saka mufuzo wote tinozvizadzisa sei, tikavhura bumbiro redu remutemo, Section 59, inotendera iwe neni, kuti simudzire hondo yechimurenga through demonstrations. Izvozvo ndozvatichaita sevanhu vechidiki.
Vachamisa vati vanhu vazhinji vakamirira kunzwa kuti kuratidza uku kuchaitwa rini, vachiti vacharidza muridzo munguva shoma shoma inotevera, nekuti vakataura zuva iri vanongwadza hurumende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezano PF panyaya iyi. Zvichakadaro, mumiriri wemabvuku Tafara mudare reparamende uye vari nhengo yeMDC vaJames Chidhakwa vanoti vabatwa zvisina kukodzera nemumwe mukuru wevarindi vepajeri reMasvingo Remand Prison nhasi masikati. VaChidhakwa vanoti vaenda pajeri iri vachida kuona mumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala, avari muhusungwa vakamirira kutongwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende. Studio 7 yakundikanawo kubata divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services pamusoro penyaya iyi, sezvo nhare yepamasvingo Remand Prisons yanga ichingorira isingadayirwi. Ngatinzwei vaChidhakwa vachitsanangura zvatora nzvimbo.
Takati wandei ini nevamwe mahonorable member echikadzi nechirume, tichiti tinoona mumwe wedu sezvo iri nhengo yeparamende iri mukati medambudziko. Tatanga taudzwa kunzi vaSikala vari kumuti murefu. Tasvikapo isusu tikaudzwa kunzi havasi pano, vava kumasvingo prison mukati metauni. Tochisvika isusu pamasvingo prison paye, tokumbira kuona vaSikala vanochengetedza jere racho verengi dzepasi. Vatiti havakwanisi kunge vachikurukura nesu, rega vatidedzere mukuru. Vadedza mukuru kudaro, tazama kuti timutaurire kuti noti nhengo dzeparamende tari tiuyewo kuzoona vaSikala. Panguva iyoyo aita kunge semunhu asvikirwa, kunge ane zvamubata. Akatanga kutotiti muri vetika noti maMP MDC, ndokutanga kutotipusha, kusanganisira nekutobata nhengo dzemaMP evanhukadzi vanga varipo. So mukudaro imomomo ndomandati muti aiwa, nhengo idzi nhengo dzeparamende dzvari kudai kupusha. Watouya zvinesimba kwandiri uchitondipushirira, kuwave zvinesimba achitonditsairira ndichinotevera kumashure. So ndozvaita kuti vanhu vazongomira nekudedza mapurisa panzvimbo iyoyo. Vazouya dispo nemutevedzero wake pamwe chete naofficer in charge, vanhu vavo vechidzimai vakatraya kuyananisa kunzwa kuti chii changa chatora nzvimbo. Ndonge tachivatsanangurira kuti ndomamirira aita zvinhu pano, ndokunge vachiti chiuyai muvhurise dhoketi kupolice station. So panguva inoni iyaya kuti tiri kumhanyisana nenyaya dzerali nezviri kuitika zvinezvi, tatibhira timbotanga tambomhanya kurali. Tabva kurali tichaona kuti tinodii kana tichinge taadvaidzwa nemagweta edu kuti tofamba sei nenyaya yacho yekubatwa zvisina kunaka kwataitwa nemukuru wejeri.
Saka mazokwanisa kuvaona here vaSikala?
Kwete, vaSikala tatosvika pakutobvapo, takundikana kuvaona. Tanzi isusu pane instruction inonge iripo pajere yekuti hapana vanhu vane kodzero yekunge vachimuona. Tisingazive kuti pane umwe here achata kwacha achabvumirwa, but kwaenda vanhu vakati kubva makufeni nenguva yandaendazendawo inini kunyamwasira kuti mashure mangu vakundikana futi zvekare kuti vange vachiona vaSikala nekuvasira chikafu nekuvasira mashoko esimbiso.
Vanga vari mumiriri wemabvuku Tafara mudare reparamende, vari nhengo yeMDC vaJames Chidhakwa, vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu, pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 p.m. mazuwa ose pamasaisai ya noti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Namba izi shakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mashoko anoburitswa nemizinda yenyika kana kuti diplomatic cables achangoburitswa anoti vaimbovemiriri weBritain muAmerica vanofunga kuti kubuda muchibvumirano chinoongorora zveurongwa hwenuclear huri kuitwa neIran kwakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump chiitiko chekuparadza zvakasiya zvaitwa nevaive mutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Mapurisa muHong Kong ashandisa zvamboko pamwe neutsi unokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira nhasi muguta riri pedyo nemuganhu neChina. Makumi ezviuru zvevanhu aratidzira muguta reShatin. Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tekuendesai kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa nemumwe wevechidiki Mike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvechirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega rega, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Tina muzvare Samantha Spanda. Muzvare Spanda, ndinomukamuchira muchirongwa, zviri kufamba here sisi?
Aiwa, zvikufamba, makadii zvenyu?
Aiwa, tirikufara, ndine chivimbo chekuti vateereri navo vari kufara vachikunzwai paradio nhasi.
Vachafara zvekuti.
Muzvare, ndiudzeiwo, muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana-siyana. Ngatitangei panyaya yebasa ramunoita imi.
Okay, kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda ne vakaremara tichiita zvirongwa zvakawanda kudzivisa vanhu nenyaya yezveurema, tichiita kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tinoziva kuti dzimwe nguva kana vanhu vachiita mutemo vanokanganwika vanhu avo, nemitemo yacho hainyatsovapi equality kana kuti marights akakwana. Saka inini kana ndichiita basa rangu ndinge ndichitaura even nevatungamiri, last time tange tina meya tichivataurira vakusanganikwa nazvo nevakaremara.
Chindiudzaiwo, chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi?
KuMandela Washington Fellowship ndakawana vanhu vakawanda vakaenda pamberi pangu. Saka ndivo vakazoti tiri kuda kubetserai kuapply. Saka ini ndakanzwa ndichida kuzvifarira zvekuti, because ndaiziva kuti ivo pavakadzoka vaitiudza zvinhu zvakawanda zvakanaka zvavaisangana nazvo kunoko. Ndaidawo kuva neexperience yakafanana neivavo.
Matone kanguva kakati rebei matopfurikidza 2 weeks muri kuno kuAmerica, mungati pane zvamadzidza here muri pasi pechirongwa ichi zvingaite kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
ininda itiro zvakanaka zvekuti ndiri kunoko. Pane zvinhu zvakawanda zvakasiyana nezvatinoita kumusha. Pane pandaenda ku School of the Deaf kwankuri right zvekuti ini ndiri kudzidzira kuita special needs teacher neZimbabwe Open University kumusha. Saka ndazviona zviri right nekuti ndaratidzwa madzidzisiro avanoita vana vasinganzi. And then vane vamwe vana vavanoti ma deaf blind havanzwi uye havaoni. Saka vanovadzidzisa zvekare pachikoro ichocho ndaona zvakawanda.
Ngatichibatai nyaya yemagaranta vanhu kuno kuAmerica. Vanhu vazhinji vanoti pa nemusiyano mukuru. Pane vamwe vanotosangana vanoiti nechirungu cultural shock. Vamwe vanobva vati hai wabhuti mike ini hangu ndakutodzokera kumusha handichade. Mungati masangana nazvo here zvimuri kuno kuAmerica?
Ndasangana nazvo zvakawanda. First song kune nyaya yechikafu. Ndaona even nyaya yenguva chaiyo. Nguva vanhu vakati 8 o'clock ndi 8 o'clock. Hapana zvekuti kana inini kana ndiri kuZimbabwe ndenge nichizva kuti kana ndichida vanhu vauye kuchirongwa changu kandikati kana ndichida kutangana nayi ndotovaudza kuti 8 nekuti vanhu vanononoka. But kuno kunotowana vanhu vatofamba. Saka ndaona kuti vanhu vanokoshesa nguva. Nechikafu ndakaona vano like kuisa like pamashow kuti makalories mangani zvandiri kudya izvi nemuviri wangu zvakakodzera here. Saka iku tinozvitorera pasi zvekuti tinazvo zvakawanda mabanana tichi ari organic asina kuita like zvekuisa ma GMO kana chii. Saka ndazviona zvichindikoshera zvekuti ndikoshese nyika yangu kwandinobva.
Maona kanyaya yeAfrican time haishande kuno kuAmerica. Aiwa takudza zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana taakusvika kumagumo echirongwa. Saka ndaachikumbira kuti mupete chirongwa.
Inini kumhuri yeZimbabwe ndingataura kuti kudzidza hakuperi. Kana uri munhu uya uya anoda kairira kudzidza ka unoenda kure neupenyu. Saka ndiri kuti anyone ari munzira yeleadership ngave open-minded. Ngazive kuti kudzidza hakuperi kusvika tapinda muguva.
Aiwa takunzwa zvakanaka muzvare Samantha. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Aiwan,
nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 paInstagram nepaTwitter. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye-bye!
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu
simba. Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Zvondorino tinotarisa nyaya yevaprofita nechiprofita. Chii chatinoziva pamusoro pevaprofita uye vanogadzwa nani? Nhasi tina mufundisi Oliver Mandisodza veMVPV Men's Ministry muHarare vatatanga nekubvunza kuti chii chinombonzi chiprofita.
Muprofita ini semone rangu munhu akadanwa naMwari, munhu unomiririra Mwari ane chipo chekugamuchira uye nekutaura naMwari, atingati unopiwa revelation vakuna Mwari. Zvibatwa namweya mutsvene.
Muprofita anogona here kutaura mashoko echiprofita kwapera nguva oshandura zvaakambotaura?
Kana zvadaro zvaakureva kuti taakuda kudzoka kusokora Mwari kuti rinomboti kudii pamusoro pevaprofita. Kusokora Mwari anobva ataura kuti kuchazowana vaprofita wenhema sezvo kwakuva vadzidzisi venhema. Saka zvoreva kuti ukaona munhu aakusandura zvaakambotaura, then taakuda kutapa kusimuka mubvunzo wekuti munhu uyu ichokwadi here kuti anga akadanwa naMwari kana kuti ndeuya ari kutaura neshoko raMwari kuti uchauya vaprofita wenhema. wanoshandira zvakambotaura uyu ari kushandira zvakambotaura hapane mubvunzo kuti zvechokwadi munhu wamwari here kana kuti haasiri munhu wamwari munhu akatumwa kuda newakaipa achinoprofita achimira semutumwa achiedza iye asiri
munhu anogona here kurota ake oti iye chiprofita
kuda ndingada kungotaura sekuti unoona pane mazwi matatu aunonzwa paupenyu chekutanga kune izwi rako iweiwe raunokwanisa kunzwa unogona kuzvitaura ukafunga ukaema jena mwari vakatipa kugona ikoko chechipiri kune kunzwa kwekuti unokwanisa kunzwa zvakakupoteredza kunzwa nharaunda zvoreva tisati anogona kutaura newe ichitatu unogona kunzwa mwari sezvo wakagadzirwa kuti unzwe mwari zvino zvakuenda nekuti wakanzwa pfungwa dzako iweiwe wobva wazvitora wobva wazviita woita zviroto womunge wachindanzwa mwari zvinogoneka izvozvo kana kunzwa satana madhimoni ake nengirozi dzake munhu anokwanisa kuti ndanzwa asi zvanzwa izvozvo hazvina humbo hunoradza kuzvanzwa kuna mwari saka mukana yekuti munhu anokwanisa kurota ogomuka mangwana kuti ndanzwa mwari tinenge takuda kudzoka kusokora mwari kuti zvataurwa zvacho zvine chekuita here neurongwa hwamwari nechinangwa chamwari nevanhu vake
vatendi vakakwanisa kuona sei kuti uyu muprofita wechokwadi uyu asiri muprofita wechokwadi
ndinoda kutenda kuti zvese izvozvo zvinowanikwa jesu akataura kuti regedzai zvikurirane mumunda umuri kutaurwa mbesa dzakanaka nedzisina uye kana jesu achinamata zvakare kuna john 17 kuya achibaba handaakuuya kwamuri ndiri kunamatira ava vamakandipa nevamwe vachazouya kuti vachange vari panyika vaitozviziva kuti kuchange kuine zvakashata nezvakadi zvakaipa saka isu sevatendi vesoko ramwari tinofanirwa kumira patsoka dzedu tiri musoko ramwari tichinzvera nekuti jesu unotaura kuti kune vachauya vachiti ndini jesu ndauya kune vachauya vachiti goma ubva paenda uchiapa asi kuguma kunenge kusati kwauya saka tine soko ramwari rinotibatsira kuti zviri kutaurwa izvi zvechokwadi zviri mhiri musoko ramwari zvochida kuti isu sevatendi nevanonzwa mwari vachitaura tochitora mukana wekushanda nesoko ramwari kuda kutsiura kana kuda kuti respond to some of those prophecies dzinenge dzichitaurwa
vaprofita vanogona kuwanikwa here kunze kwechitendero
vaprofita havanichazivi kuda pamwe ndovatinendaa kuti vauki here vari kuzvitsvagira zvavo vanhu vari kunouka vane mweya wekuuka vachinobvunza masvikiro nezvinhu zvakadaro iwa vatingati vaprofita pangatoita dambudziko rekuti vaakunzi vaprofita nekuti ava hapasisina kuratidza kuti vakadananwa mwari kana watobuda kunze kweurongwa hwamwari
tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza veMVPV Men's Ministry nekuti tsanangurira pamusoro pechiprofita nevaprofita ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka tichitendawo chikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu munhau dzemitambo mutori wedu wenhau Michael Kariati anoti chikwata cheZimbabwe chemaGems chanyora imwe peji munhoroondo yemitambo muZimbabwe mushure mekusvika munharaunda yechipiri mumakundano eVitality Netball World Cup 2019 aivo ari kutambirwa kuLondon. Vasikana ava vanonzi vadadisa zita renyika mushure mekubudirira kusvika munharaunda yechipiri ye-2019 World Cup mushure mekurova Northern Ireland 49-51 nhasi masikati mumutambo wavo wekugumisira wemugungano remakwikwi ari kuitirwa muLiverpool aya. Sezvo nguva yedu yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende votarisirwa kusangana mangwana pamusangano wakakosha weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi nevashandi ukasaburitsa chimuko vachapinda mukurangwa mabasa. Chikwata chenyika chemutambo webhora remaoko chemaGems chinobudirira kupinda munharaunda yechipiri mumakundano yeVitality Netball World Cup 2019 mushure mekurowa Northern Ireland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika.